ichokwadi vachaanetsa vashaya nhasi muHarare kuchipatara kuHarare. Vanga varwara kwenguva yakati kuti asi vakazonyanya kurwara kubvira musi wa23 December. Saka vanga vachinya kubatiswa sekunzwa kwedu nyaya yediabetes neBP saka ishuga. Saka ndozvimwe zvinenge zvazovasvika kuti vachitisiya nhasi.
Imiwo sedunhu reMashonaland West muri kuisa here chikumbiro kuZANU PF kuti vange vachivigwa kumarinda eHeroes Act?
Iye zvino ndanzwa kuti ndozvatiri kuita seprovhinzi. Handisi mutauriri weprovhinzi zvangu, asi zvandanzwa ndezvekuti provhinzi yedu ichanyorera kuvakuru ichivakumbira kuti vachanetsa vaitwe national hero, sezvo muchiziva kuti vachanetsa vakanga vari kuhondo, vakasevenza zvikuru vari kuhondo, vachitsvagira magamba edu zvekupfeka zvekudya. Vakabva ipapo vakagara kuMozambique, vakambenge vari kuTanzania vakaenda kuMozambique, vakatumwazve nebato kunotimiririra kune dzimwe nyika. Paindependence vachanetsa ndo vakanga vari chief of protocol kuna vanga vari prime minister president wedu waMugabe nguva idzodzo. Saka vabva ipapo vachanetsa ndo kuzosevenza vari governor weMashonaland West ndokubva vazoretire zvavo. Iye zvino yanga iri nhengo yedu yecentral committee, saka vanga vari nhengo yecentral committee kwenguva yakareba. Saka handioni pane chinovatadzisa kuti vakuru vedu vavadeclare national hero.
Iko zvino mungaziva here kuti vanhu vakaungana kupi?
Iye zvino ndanga ndichitaura navaZiyambe Ziyambe MP wekwaZvimba vaenda kumugumba kwacho kuHarare. Vandiudza ivo kuti vanhu vakaungana ikoko nokuti zvimwe zvangoitika nhasi ende nhasi horidhe kuno kuZimbabwe. Saka shoko harisati ranyanyofamba kwakawanda, saka tichatozoona mangwana. Saka nokuti vane dzimba nhatu kavachanetsa kuHarare, vane purazi kuconstraint kwangu kumakonde uko, vane musha futi kuHurungwe. Saka tichazonzwa nemhuri yacho kuti vanhu voungana kuti munguva yekuteera.